manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 21 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chekongorora pachena zvinodhaka mumuviri mevanhu kuedza kupedza dambudziko ratekeshera munyika rekushandiswa kwezvinodhaka. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vasame odeme masi vambomira kupa mutongo wavo pachikumbiro chemumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chekuongorora pachena zvinodhaka mumuviri mevanhu kuedza kupedza dambudziko ratekeshera munyika rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kunyanya. Chirongwa ichi chinonzi Abuse Substances Diagnostics and Management Project uye chinonzi chichapa vanhu zvikwanisiro kana kuti matest kits ekuona mhando yezvinodhaka zvavanenge vachishandisa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pachiitiko ichi vafanwa udzoma vanoshanda kubazi rinoona nezvevashandi uye vataura vakamirira mushandira pamwewo mapazi ehurumende mukuedza kupedza dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti Interministerial Task Force on Drug and Substance Abuse varumbidza zvikuru chirongwa chaparurwa ichi.
Tinozvitenda zvikuru chirongwa chaita nhasi chekuti izvo vanhu vanenge vachikwanisa kuenda kunotestiwa. Chinhu chakanaka vachitestiwa pachena, chinhu chakanaka ichocho kuti munhu anga achiziva kuti zvandiri kuita izvi nekushandisa madrug level yake inenge yakamira papi, zvinobatsira kuti anga achikwanisa kuzozvikontrolawo muupenyu hwake. Free testing yakanaka pakuti hapana expense yaunenge uchipinda.
Vadzoma vati ongororo yakaitwa munyika iri kuratidza kuti zvikamo zvinodarika makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvevechidiki chiri kushandisa zvinodhaka.
Information yatina 51.7 dongoti 51% yacho yevai toti kumayouth ndo vari kushandisa zvinodhaka izvozvo. Saka patakatarisana nemayouth chete kuwaya wazi vari above 50 vari kushandisa, saka percentage yacho yakatoti kure idambudziko guru chaizvo ririmo muZimbabwe.
Vachange vachitungamirira chirongwa ichi nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vati chakanakira chirongwa ichi ndechekuti munhu anozviongorora oga.
Zvakakosha nokuti vamwe havana mari, saka vakatestwa vakazviongorora private, unenge usiri pakati pavanhu kana kupi, usiri kuclinical kupi, unongozvitesta uriko iwewe wobetsereka neshanduko yeadvocacy yatiri kuita kuti aiwa ndingandirege kuita zvamadrugs ndizvibetsere upenyu hwangu nevana vangu nemhuri yangu necommunity yangu.
VaJacob Shamyarira avo vakamboshandisawo zvinodhaka vakazovamba sangano rakazvimirira rinonzi pamvuri rinobatsirawo vanoshandisa zvinodhaka varumbidzawo chirongwa ichi.
Chirongwa chaparurwa nhasi cheAbused Substances Diagnostics and Management chakanaka kuti chabatsira vanhu vari munharaunda kuti chirwere chekushandisa zvinodhaka ichi chikasike kubatwa chisati chanyanya kuomerera chanyanya kuoma kune vanhu kazhinji ndichiona mafambiro andakaita inini dzenguva vana vechidiki ovamwe vanhu vanonetsikana nenyaya dzekudhakwa idzi vanotanga kushandisa zvinodhaka pasati paita vamwe vanenge vakuzviziva pazvinozozivikanwa dzenguva zvinokwanisa kunge zvanyanyoipisisa kana kuti munhu asungwa kana kuti munhu arwara kana kuti munhu afa saka zvakanaka kuti chirongwa ichi chikwanise kubatsira vanhu mudzimba muzvikoro mumabasa kuscreena kana kutesta vanhu kuti vari kushandisa zvinodhaka zvipi vakwanise kuwana rubatsiro zvemusati zvaipisisa
Muzvare chengeto nyanzira vanoshanda nekambani First Step inova kambani ichange ichiwanisa zvekuongororesa zvinodhaka izvi vati vanhu vachazviongorora vachishandisa weti yavo
uri kumba unoshandisa urine kana kuti wiwi yako saka mune instructions ukadipa chinobva chakuzwa kuti drug rauri kushandisa nderipi ende rinobva ratobuda rakakunyorera kuti positive kana kuti negative
Pasi pechirongwa ichi pachaitwawo dzidziso yekukurudzira vanhu kuti vasashandise zvinodhaka izvo zvinozokanganisa upenyu hwavo vamwe vachifa kana kupenga masangano akasiyana siyana abatana muchirongwa ichi anosanganisira hurumende University of Zimbabwe Health Sciences Zimbabwe College of Pathology First Step pamvuri nemamwewo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Mutongi wedare repamusoro High Court vasame odeme nasi vambomira kupa mutongo vavo pachikumbiro chemumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato riropikisa Citizens Coalition for Change vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso Mutongi haana kuzivisa kuti achapa mutongo wake riini aka ndeke china vaskala vachienda kudare repamusoro High Court kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uye vaita zvikumbiro gumi nechimwe kudare ramagistrate nerepamusoro asi vachinyimwa mukana uyo Vaskala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekusungwa kwenhengo yebato ravo iyo yakazo mushure mekupambwa nekuurayiwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali. Bato reTripC riri kushora zvikuru kusungwa nekuramba nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa Vaskala richiti bato reZANU-PF nehurumende vari kupindira mumatongerwo enyaya iyi. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari kuti matare akazvimirira oga. Gweta ravaskala advocate Tabani Mpofu vaudza dare nhasi kuti mukana wekubvisa mari yechibatiso ikodzero iri mubumbiro remitemo sezvo munhu anenge asati abatwa nemhosva. Mukuziya nezvenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso yavaskala Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Ya chokwadi vaita application ye bill and the bill racho raitwa in terms of constitution sezvo tichizoita vaskala vane right yavo in terms of the constitution yoku apply a bill saka zvaitwa na judge izvi zvokureserva judgment izvinhu zvagara zvichiita majudge muZimbabwe but izvinhu zvokuti isusu tinoona sezvo iri bill application kureserva judgment kwadai so kungofanana nekuwedzera nozuva vaskala vari muchizarira
saka pane matanho here anogona kutorwa navaskala kana magweta avo kuti nyaya inge ichikasika kufambiswa kumatare
kana zvadai so hapana hapo zvavanokwanisa kuita because izvi zvokureserva judgment zvinhu zviri pamutemo yatingati iprocedure iri pamutemo but kureserva kwejudgment kwacho hakufangi kuzoti judge vaite mazuva akawanda vasina kupa mutongo webell
tinoona kuti hapana kupiwa zuva richazopiwa mutongo waasende kwauyu zvinorevei izvi
zvinhu zvinokachamadza because kana iri application yebell zvofanira kuve zviri pachena kuti vaskala vari fanwa kupuwa bail ere kana kuti kwete because kuenda kwavo vachino apply a bail zvavaita nhasi izvi zvinhu zvinotadza kuti vasikala vari kutaura kuti pane anodzi ma change circumstances kana kuti nyaya yavo yekupuwa kwavo bail yave nezvimwe zvinhu zvachinja zvokuti dare rofa kuzongora izvozvo rubva rapa mutongo but kuri zvepakwaitwa application yacho zvinhu zvatingati azvizi pachirungu welcome zvinhu zvokuti kana vaifanwa kupuwa bail judge aifanwa kungopa mutongo wavo but now kurizeva kwavaita bail kwachoku zvinhu zvandikati zviri procedural zviri pamutemo but zvinhu zvokuti zvinhu zvatasingatarisiri kuti zvingaitike.
Tinoona vamwe muhurumende pamwe nemubato rinotonga reZANU-PF vanga vachimbonyorawo vachikurudzira kuti vasikala vange vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachivapomera mhosva yekuti munhu ane chidoka doka chekuparadza mhosva. Munoona sei tichizoona dare richibuda nemutongo uyu?
Mashoko ari kubuda kuZANU-PF nemamwe ari kutobuda even kumaminista nevanhu vari muhurumende zvinhu zvisina kunaka because zvinhu zvatinoti zvinointerfere nekushanda zvakanaka kwematare kana zvinhu zvakadaro zvichiitika zvinhu zvinopa yatingati pressure kana kuti intimidation kumajaji zvokuti kana zviri pajekerero rekudaro jaji anofanwa kuva achizvinzwawo zvokuti kana pakazobuda mutongo wokuti vasikala havana kupuwa bail havanhu havangambodo tadzi kutaura kuti ZANU-PF kana kuti hurumende iri kuintefere nemaprocesses ehurumende and kana zvinhu zvakadai so zvakatoitika nangwe hazvo kurizeva bail kuri pamutemo zvinhu zvinotarisika kuti kuda jaji ari kutya kupa mutongo kupa vasikala bail nekuti mashoko akadaro anenge ari pajekerere and uyezve hurumende inenge iri kuintefere nemaprocesses iyayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica najunga kandemiri westudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti mhuri zhinji dziri kutarisana nekushayika kwemari yekuti dzikwanise kuendawo kumisha kuti dzinodya nekupembererera nevamwe pazoro rekisimusi iro ririko nemusuwe svondo. Vakuchera vanoti mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvino ari kuita kuti mhuri dziedze kuchengetedza mari dzavainadzo kuitira kuti vakwanise kushandisa kubhadharira vana mari dzechikoro nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndingati nini mhuri zhinji mukuona kwatiri kuita shungu dzekutamba vese pazororo dziripo asi mari ndo isiri kukwana. Mitengo hayo yaramba yakatigadzikanei muchitoro asi tinoona kuti vanhu vanga vasina yatingati disposable income kana kuti mari yacho yekutenga yakawanda kubudikidzawo nekuti vazhinji vachona vanoshandira vanowana mari kubva kuvashandirwe vanga vachitoo mari yavo ishoma. Saka nekuda kwekuti kuzoriwo nezvimwe zvakafanana nemaschool fees nezvimwe zvinozodiwa gore rinouya vanhu vakawanda vari kusesa kunge vachishandisa mari kubudikidza nekuti vanotya kuti inozokasika kupera.
Tombotarisa nyaya yezvifambiso panguva ino yezororo. Tinoona mangwana izororo rekubatana kana kuti Unity Day uyezve tozotarisana nezororo rekisimusi richange richiuya kupera kwevhiki. Zvakamira sei zvekufambisa munyika pari zvino?
Tata sezvifambiso itsika yematransporta kuti vakwidze mitengo mimichovha kunyanya inoenda kumamisha panguva inei. Ndozvimwewo zvatiri kuona kuti mitengo yatanga kutokwira iko zvino dzimwe nguva ne30%, dzimwe nguva ne50%. Saka izvozvo zvichakonzerawo kuti vanhu vakawanda vanenge vada kufamba vasakwanise kufamba vadyewo mazororo vari kumaguta kwavari. Vachada kufamba vachaburitsa mari yakawanda nekuda kwemitengo iyoyo yawedzera.
Tombotarisawo nyaya yemafuta ekufambisa nekuti tinoona kuti vamwe vangange vari kushandisa dzimotokari dzavo kuti vaendewo kumamisha nezvimwe. Nyaya iyi yakamira sei? Uyezve nyaya yemagetsi tanga tiri kuona vamwe vanga vari kuchema chema vachiti munzvimbo dzakawanda magetsi ari kuenda pasina yambiro.
Ngati nemnyaya yemafuta parezvino ichakati nakei vanhu vari kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa zvine matambudziko mashoma. Tambudziko magetsi vimbo iri yekuti dzimwe pada nekuda kwekuti industry inenge yakavhara vanhu vachakwanisa kuwana magetsi. Asi vimbo yacho yakaderera tichiziva kuti Zimbabwe haisati yava nemukana wekuti inge ine magetsi akawanda. Saka tiri kuvimba kuti kunyarara kwemaindastry pachinguva ichi ndokuchaita kuti magetsi ainoshandiswa kuindastry yanga achikwanisa kushanda mudzimba dzevanhu. Asi vimbo iyoyo yakaderera zvikuru. Takatarisa kuti kusvika pari zvino vanhu havasi kukwanisa kuwana magetsi nenguva.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kuti vabayiwe nhomba kechipiri kana kechitatu panguva ino yezororo reKisimusi, sezvo vanenge vachisangana nevanhu vakawanda vachibva kwakasiyana-siyana. Nemusi wechipiri pakapera musangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mumwedzi uno chete vanhu 12 vainge vafa nechirwere ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Nunurai Jena weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvakakosha kuti vanhu vatevedzere kurudziro yenyanzvi panyaya yenhomba.
Zvatakuenda kuzororo nekuti tenge takazorora tinoemba kuti tose tokunange takavarayirwa kune vamwe vasina kupedzisa kubayiwa zvireva kuti mabhuzi avo vanhu tinokuvakurudzirawo kuti vaende vanopedzisa vabayiwa mabhuzi avo nenyaya yekuzvidzikiriri nekuzvidzivirira.
Mukuyambira uku vamudziri vazivisawo kuti chirwere checovid-19 hachisati chapera sezviri kufunga vanhu vakawanda.
Nekuti COVID zvirokwazvo haina kupera.
Izvi zvatsinhirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Mashoko ehurumende akanaka pakuti government iri kuti kana tichikundikana ngatikundikane tiri kuside kwecaution, side rakanaka, tisazozvidembe mangwana kuti dei takaita zvakati kuda tingarai tisina kupinda mutsaona iyi. So tinongodzokorora mashoko iwayo kuti yes, ngatichenjererei nguva yatasvika ino yeKisimusi. Vanhu vari kuuya vakawanda, hama dziri kuuya, zvadzakatakura hatizvizivi, dzimwe dzichativigira mamavariant ecovid atatakanganwa nezvavo. Saka let's be cautious, ngatiite zvese zvekudzivirira zvatagara tichiita.
Panyaya yekupedzisa kubayiwa nhomba dzose, vamadzorera vanoti kurudziro yehurumende yekuti vanhu vabayiwe nhomba yakanaka uye zvinofanirwa kutevedzerwa.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba, vanhu ngavabayiwe nhomba. Tinoziva kuti pane mashoko akawanda ari kutenderera pamusoro penhomba, umbovo hunopikisana nehunobvumirana nenhomba. Asi side recaution riri kutorwa nehurumende rekuti ngatibayiwei nhomba, tibayiwe mabooster edu, rakanaka, ngatiitei izvozvo. Mwari achitichengetedza panguva ino yeKisimusi negore idzva.
Mumwe asina kupedza kubayiwa majekiseni ose matatu ekudzivirira COVID-19 ndivaMathias Muguti vanoti vakarwariswa nejekiseni rekutanga.
Regero kutanga rakandirwadza, rakandiafekti. Saka ndazvonachoo zvodava ndobaya futi rimwemajepi like mastrokes, kuva mastrokes paroko.
Bazi rezveutano rinokurudzira vose vanenge varwara nenhomba kuti vaende kunozivisa vana chiremba, uye semushonga wose vanhu vanogona kutadza kutambira. Nyika dzakaita seAmerica dzinotiwo munhu anokwanisa kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 dzakasiyana-siyana kuzvidzivirira. Asi kune vamwe vakaita savaAlpha Meda vanoti havana kumbobayiwa zvachose.
Ini chakaita kuti ndisabayiwe COVID kunzwawo kwandakaitwa nevanhu kuti zvakangofanana kubayiwa kana kusabayiwa. Saka ndakangofunga kuti nyangwe ndakasabayiwa inini hangu it's okay futi, ndazvinetsire nekunobayiwa vamwe ndichingori navo, hatiri kungoita zvatiri kuita. Saka ndakangofunga kuti gandisangobayiwa.
Nyanzi zezo utano zino chimuna akabayi wano mbaye kudzivirira chirwere cha COVID-19 zvinotereza mukana wake wekufa kana akabatwa nechirwere ichi zvichienzaniswa nemunhu anenge asina kubayi wanomba. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanogona kufa kuChina, iyo yanyevenutsa mitemo yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Ongororo yakaitwa neChinese Center for Disease Control Prevention nehurumende yeHong Kong iri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. MuAmerica, uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwatikwirei, uye muzinda weWhite House uri kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira kuti vasatapurirwe chirwere. Chirwere cheCovid-19 icho chakapinda munyika mugore ra2020 chakabata vanhu vanodarika 200 zviuru, uye chakauraya vanhu vanosvika zviuru zvishanu nemazana matanhatu ane 22, kana kuti 5622. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vari kutarisirwa kushanyira America nhasi vachiita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden. VaZelensky vari kutarisirwawo kutaura pamberi pematare eSenate neHouse of Representatives akabatana. Aka ndeke kutanga vaZelensky vachibuda munyika mavo kubva muna kukadzi pakatanga kurwiswa nyika iyi neRussia. VaZelensky vanyura padande mutande ravo reTwitter kuti vari munzira kuenda kuWashington DC. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica ati vaZelensky vakakokwa navaBiden kuti vaite musangano navo nezvipangamazano zvavo munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika uye nedare ravo remakurukota. Nemusi wechipiri vasati vasimuka kuuya kuAmerica, vaZelensky vakaenda kuBakhmut uko kunonzi kune kurwisana kunotyisa pakati pemauto avo neRussia. Vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vanoti vaBiden vari kutarisirwawo kuzivisa kuti vachapa Ukraine zvombo zvekuzvidzivirira nemuchadenga kana kuti Patriot missile batteries. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeCongo vaDenis Sassou Nguesso vanova zvakare sachigaro weAfrican Union High Level Committee on Libya vati vakafara zvikuru nemafambiro akaita musangano weUS Africa Leaders Summit muAmerica. Vaudza Voice of America kuti musangano uyu wainge uine zvinangwa zvakajeka pane wekutanga kusanganisira chivimbiso cheAmerica chekuti ichabatsira kuti Africa imiririrwe muUnited Nations Security Council nemunyika 20 dzakabudirira kana kuti G7. America yakativo yakaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni 55 kana kuti $55 billion yekusimudzira nyaya dzebudiriro mu Africa. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuedza kudzokera kumusha kunopedza zororo reKrisimusi negoredzva zviri pamwe chete nehama neshamwari. Zvinoti zviri kusangana nedambudziko rekudhura kwemari dzekubhadhara kumabhazi, izvo zvinonzi nevamwe zvave kuvatadzisa kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Juru.
Hongu ichokwadi mukoma Jonga, kuti remuchipatapata munhu wese ari mubishi kuti ange achienda kumusha kana kutumira ingave mari kana chikafu kumusha, sekuti yasvika zvenguva iya yezororo, nguva yekuti mabhizimusi makambani anenge achivhara vanhu vachienda kumazororo. Naizvozvo ndiyo nguva yacho inowanikwa mitengo yekufambisa mitengo yemabhazi ichienda pamusoro zvikurusa, kunyanya kubva muSouth Africa uchienda kuZimbabwe. Igaro ziva kuti nguva inoiyi mitengo inoenda pamusoro, muzemuenzaniso kuenda kuHarare kuri kuita churu nemazana mashanu 1500 rand kana uine mapepa ako kana usina mapepa patonzodiwa mazana mairi anoripwa ku South African side kosa mazana mairi anoripwa kurutirwe Zimbabwe wobonyorerwa risiti yako kuti ugone kunge uchipinda mubhazi veimmigration vachionawo kuti waripiswa kuti wanga usina mapepa saka zvakati kana usina mapepa zvinenge zvakudhurira churu nemazana mapfumbamwe kuti unge uchienda kuguta rakaita seHarare.
Imiwo sesangano mune mabatsirira amuri kuitawo here vamwe vari kuronga kuenda kumusha iwava mukufamba kwavo?
Sesangano reInternational Cross Border Traders Association tine nhengo dzedu dziri mumiganhu mizhinji tongoti yese yekupinda muZimbabwe dzinenge dzichibatsira vanhu pachena vanenge vasina ruzivo uye vanenge vachida kubatsirwa kana nekuzadzisa mapepa anoda kuzadziswa uye kutoziisa chaiko vanhu kuti zvii zvinenge zvichidikanwa asati aenda pakaunda asati apedza nguva yakachienda pakaunda kuti anga achibatsirwa. Tine nhengo dzedu dzinenge dziine mareflectors dziri mumiganhu imomomo dzinenge dzichibatsira vanhu dzichivaudza kuti ngavaite so ngavaite so kuitira kuti zviite nyore. Vanhu ngavasiyane nemagumaguma vanosangana navo mumabhodha aya ngavateedzere zvavanenge vachiudzwa nesangano redu vasati vaenda kune vemutemo kuita kuti vangogara vaita zvinhu zvavacho nenzira yakafanira.
Zvii zvamungakurudzira kuti vana veZimbabwe vaite vari kuda kudzokera kumusha nokuti tinoona kuti vamwe ndonguva dzavanozoshandisa nzira dzisiri pamutemo dzekuyambuka Limpopo vachizopedzisira vatorwa nemvura kana kudyiwa nemakarwe?
Kurudziro yedu sesangano reInternational Cross Border Trade Association kune avo vari kudzokera kumusha kuzororo ndeyekuti uine mapepa usina mapepa shandisa muganhu. Haisi nyaya huru stereke kuti unge uchishandisa muganhu. Bata mari yako ingaite 400 rands inoita kuti unge uchiripiswa kuti hauna mapepa akakwana wotonge uchiyambuka zviri pamutemo pane kuti unge uchipinda neparutivi rwemuganhu paunosangana nenjodzi dzekuti unokwanisa kutorerwa zvinhu zvawakaseenzera nguva yakareba ungafotonerwa angavadzingave nhari chaidzo kutorerwa mari uye unokwanisa kutofa ukapinda nenzira idzodzo unokwanisa kubatwa chibharo zvakawanda zvinogona kuitika nenyaya yekusaziya kuti pamuganhu pachona ipapo sandi kuti unoendeswa kutorongo asi kuti unongoripiswa mari wakabata 400 rand yako unoripiswa uchitopfuura uchienda. Uye ngatisiyane nehunhu hwekuti kana tasvika pamabhodha taakusiyana nemakondakta nemadhiraivha atauya navo kubva kungave kupi kwatiri kubva taakudhonzwa nevanhu vatinosvikira vari pamabhodha vachititi kubatsiri tikubatsiri. Vanhu ngavasiyane nehunhu ihwohwo teererai mitemo yamunoudzwa nevamune muchifamba navo dzingave dzimotokari angave mabhazi pane kuti musikosvika maaku nyengetedzwa maakubatwa kumeso nevanhu vamunowana magumaguma ari pamiganhu.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemitengo yemabhazi apo vanhu vakawanda vave kuda kuenda kumusha kuzororekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanogona kupedza zororekisimusi vari mutirongo zvakare mushure meunge dare repamusoro reHigh Court rambosendeka kupa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso. Hurumende nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chichaona kuongororwa pachena kwezvinodhaka muviri yevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyemina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.